Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chikunguru 11, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaGems chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi e2019 Netball World Cup kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubhikita ravharira mutirongo mutewedzeri wasachigaro weMDC uye vari mumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scala mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScala vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare remagistrate Amai Mare wanazvo Gofa vapa mutongo wekuti vaScala ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongwe vachibva mutirongwe uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiriri wechikata chemagweta avaScala vaAlec Mchada Hama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa. Sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare rezimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare rezimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvika na 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchuchisi wenyaya vaElson Chabarika varamba kuti vaScala vabudiswe vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchade Hama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naMuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvino izvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu. Asiko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru rezimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebheiri kuti vatongwe vachibva panze.
Mudare umu vaScala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakombwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaonekwa vari kuenda. Vatiwo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchada Hama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScala. Vakurudzira dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScala aferefetwe. mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane humwe utungamiri padare apo uo unosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wekuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonzwa kusafara, tiri kunzwa kusagutsikana. Dai zvichibvira dai atokumbira kuti aitwe chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswe nhasi because 48 hours zacho zvange zvakwana nenyaya yanga akomburena nayo kuti haana kubatwa mushe, saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonzwa kusafara, tiri kuchema naye.
Imwe nhengo yeMDC Valaf Mochinopusa vati mhosva iri kupomerwa vaSikala ndeye nhando
dzekutamba hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti, nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali, uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama, MDC inoraramira kubvisa ZANUPF kuti tunze utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa, kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hazvisi zvinhu zvinofanira kusungisa, nekuti vamunangagwa varipo pachigaro, nekuti vakatombobvisawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vaSikala havana mhosva, vaSikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusi vana veZimbabwe.
Hurumende inoti vaSikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumanda dzaka, apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. VaSikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. VaSikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavaSikala, uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vemabhizimusi pamwe nevemasangano akasiyana-siyana ane chekuita neguta reBulawayo nhasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura, uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe, vaVictor Nyoni, vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo, idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuru kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya, sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo repiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vaNyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane, tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovhaivha.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi?
Isisu takutenda council nestansi akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabhizinesis nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vakizoenda kwandiri programu iripo, programu iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhuriweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabhizinesis anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaexplaina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure iyi inyaya yakagara iripo. Bhuyawayo yaita makore 125. And up to now, you're still dealing with my problems, the infrastructure. You know what? City council, government, national government, but also, I'm going to come together, once and for all. The because it will affect production of my company, and at the same time, you know, when I could chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabusiness enyu?
Magetsi, that's another nyaya inetsa zvikuru. And in fact, nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water, you need magetsi. And kana kusina magetsi, that means mvura isiko where, you know, it's supposed to get. But the other direct problem, DOA production, again, most of the time, I've magetsi, and therefore production is not there.
Sakave kanzuru, vati wano tarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvokuti mungawana mvura?
Parikutazura vhiki rinouya, parikuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuro yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nasira parura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine dzakava nekuti vanhu zvakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance, hutungamiriri hunenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana. Kuhunhu hwatinahwo, muchimino chatinacho nemumuono hwatinawo, izvo ndo zvatati tiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemazimbabweni kumachechi, madhishe, vechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi vetcu vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa izvi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavo apa toonesa tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi. Ndo mareforms atida kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena. Tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadi, hazokumirira 2023 kurengwe kwaakure nekuti ratigadzire nyaya iyi. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvirikuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei, munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira, zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo, towirirana kuti kana tichipanana mikana topanana mikana, kana kuri kuti tombotondosesekedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya, asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu rakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kumhere. Mhere kuratidza kuti kune pwere, pwere kuratidza kuti musha uri kukura, hauna vatana chete. Une madhara, une mabhezera, une mhandara, une majaya, asi une pwere woka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoratidza upenyu, harisi dongo kaeri, unongoti zii. Asi takabatana, tiri vatungamiriri vane nduramo.
Vasikala mutungamiri wedu akabatwa nehurumende iyi yamunangagwa yanga ichingozviita yakazviita kuna vahwende ikazviita kunana mutingwende ikazviita kunana Joana Mamombe maMP ikazviita kunana vachikwinya ikazviita kunana vachibaya. Torongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopiwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisati vhunduke nazvese ndodhibhaka, idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein, avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyadzo zveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yave nyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwerekete nditi ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaita kuti upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvimwe zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu, kana tikada kudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvunhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti aimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi zvino iko zvino patakazoita new dispensation apo tavane vanhu vari kuti izvo aa ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose tine vamwe vari kudhonzera mberi toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira
vamudzengi munoti kudii manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi usingasvike zvinhu zvichanaka chete
hongu iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka tine tarisiro tose yekuti zvichanaka asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo tichirova nedemo ngoma tichiti aichanaka ichanaka hatingarambi tichidaro izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu asi mamiriro azvakaita izvozvi tinenge tiri kurova ngoma nedemo ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvozvi akatanga kare ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe kana tava nehurumende tsva tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare asi kana takazvitarira izvozvi hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa
vachinyoka hanzi hapana musiyano apa zvimwe chete
zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudzwa kuti mudondo umo mune goritoto unongoramba uchingofunga kuti ririmo pose paunoona zvinai zvirimo unofunga kuti pamugoritoto riya ririmo asi kana ukanyatsotarisa chaizvoizvo ukanyatsopindamo uchitarisa unoona kuti hapana chirimo takaita sarudzo gore rapera yakanaka yakabuda zvakanaka
vamudzengi
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo takabva paitwa kuvurawa kwevanhu izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho
vachinyoka munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana
hai bodo iyozvo handiiwirirani nazvo nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa hongu kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvi zvokuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu ava vanhu vouyu tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu hongu izvozvo gona kubetsera nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vanga vari Gweta uye vari nhengo yezano PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kugweru manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7 munhau dzemitambo chikwata cheZimbabwe netball team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 netball world cup mangwana apo maJames ari kukweshana nechikwata chesri lanka Michael Kariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vapfamise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya hapana tinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti murari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda, vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe, muzvari Rebecca Mushinje, vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafava manjoyi pane yese yatinayo. Hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi tichitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoints ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe, zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru wenetball mangwana kuLiverpool. Sora nani uyezve muri kupi?
Mukutora naTairo Mbendani ndikukumondorongedzi.
Kumondorongedzi kwakadiko?
Kumondorongedzi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro saka.
Kana nenonda fara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Handi zvatirongoshuwira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizviba tinongodawo zviri nani. Marizauti angangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri? Munotamba chi? Munosamba netball, mukutamba pa position ipi?
Ndikutamba pa shooter.
Makadi ko tete pa velas.
Aiwa tiri wadi wadi, tirikutaura nani uye zve muri kupi?
Mutana na mfundisi moyo. Tinoona mangwana chikwata chedu che netball chinowina. Tinotada kusikorokotedza nokuenda World Cup kokutanga. Ndikutakakundikana kuenda World Cup kokuEngland yecricket, tikakundikana futi kuAfcon. Saka ndimba kuti chikwata che netball kokutanga chinoenda nokuseni zvangu ndiri munhu akakura achifarira netball panguva inoti amadzimai vangu ndiye vaitamba poga poga vaifa ndaifamba navo panguva yari achafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Hallo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo, tiri kunzwa kuti imi maitamba netball. Chimbotitaurai kuti zvii zvamungataurire vatambi ava vemaJames?
Choku chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya ngavasatya kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya nokuti mukatanga matcha musati mapinda mugame munonga matozviwa kudhara saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo then vonyatsosimbisa ma wing defender nema defenders acho then mashooter ari prepared.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatitsanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei.
Musakanganwa kuti tiri kutarisa nezvechikwata chemaGems. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi eproduct asebenzisa amanzi nxase kungela manzi yakuthi akusela kudadi company ila fukuthivale ngalokho yalo kulakuthi abantu baswele imisebenzi kakhulu yabo kungela manje. Kuphinde njalo kube lendiyaba esihlangenayo esigaba yezizinsala ngasese.
Abekansili yakwaBulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi amaofisi ngabewakhile kuthiusasebusebenzaaaidinga abafana babevula amahofisi ngabuyela emsebenzini abantuasebedwangaaseokubeka.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcinisihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lamaGems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansilile isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama uJudith Ncube waba lo deputy minister weIndustry and Commerce uMoti, waphinda waba lo town clerk zama lo engineer we lo director of engineering services uSimela uDube. uDube nguye oyenze i-presentation, ungathi ke singaphiwa i-presentation uTankyak unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi lunginjani koBulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalise yibo-ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke ezayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-water shedding yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaphumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa yakatanza lokwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma residential areas. So sibakhelile ukuthi abakontinue besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi saaphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-city council yakobulawayo, ngoba kukhanya ngazathi i-city council yakobulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kuma-project athize angeyenelisi asinesenteni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ekuthiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa nje kungela manzi kakusitsho ukuthi akusena production, kusitsho ukuthi i-company ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndaba esikhangelayo, indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet, kutho ukuthi kuzaba le ngcekeza emsebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla, lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa-ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lo hlupho olunjalo, ngoba i-council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu, kodwa endani zemsebenzini kutholakala amanzi. Uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezalejike kufunakala amagesi. Pho-ke la magesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho, njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansili afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela elokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma loKambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini utheni uzengisweza ngesuspension. Uzangisweza ngesuspension kakhe wena emthethweni, mina ngisuspenda kumeya. Njalo umeya ngikuleka kulenye i-correspondence esilayo kakhulu kulenye i-process esiyiyo. Ungalibe umbukanisela lapho ku-check-on umeya. Usuqalisa-ke ukuthi ubuya ngesuspension. Kunamanje abantu unosuspenda even kungelakhathi i-resolution.
Wena ngokwakho Baba Dube usuzihlalele ngekhaya, sizokuthola la ma-ofisi akhiwe. Kuhamba njani?
Hayi, ama-ofisi ngabe wakhile baba kuthi kusasekuseni ngiyavukela ngidinga abafana bami bevula ama-ofisi ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngisuspenda ngisuspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukususpenda. Lo ozama ukususpenda ezinika amandla ongasiwayo ukuthi wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babe bemile ema-ofisini khonapho?
Emile ema-ofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe?
Hayi, mina ngiyazingenela ema-ofisini njengofisini yami angasuspendanga because ngisuspendileka kayikho emthethweni. Ngiyangena.
Ye, sizokuthiwa lo meya.
Umeya
utheni?
Ulandela
okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya ngiyosuspendayo umthetho
ina suspenda kumea. Au uchuti suspenda kudeputy mayor. Umea, gaakwa hili, ufishali, duwana kutu deputy mayor kwa kusewe zake. So in a state uta na suspenda utangaki. And so mta mbunane kila mea kwa kususpenda nye njalonji. Loku mwana muka njeli loku.
Singati ke hayi uyabuse emsebenzini kusasa.
Ah, emsebenzini tu.
Ye kodwa kwenziwa kuyini? Kwenziwa kuyini konke lokhu baba tu?
Baba Dube izinto zakho zingeni. Ah, ke tabi tabi kabili. Hiyo ke manje number 1 kodwa bayifika lami nje Dube. Yabe sesaba ukuthi ngithule ke tabe tabi. Manje ngase sithule ke tabe tabi labanye abantu abangisupportayo abangalake tabe tabi. Isebe yimina ubusebuzana ndingi mina nyabathethisa.
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wetolopo lakobulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 ekonale kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kHz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezijiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lwe Road to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe Reload luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union, eyangezansi lakwezekazi le-Afrika iSADC, umanyano wamazwe omhlaba, e-United Nations lezinye, kukhankaselwa ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye lokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane lelizwe.
People are confused about where we are going, what we are going to do, our role as
abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo. Silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo. Kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
Uchamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela le-National Party likhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ePhalamende emele iGwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-Reload lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabelweni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami engiwameleyo. Like u-President ekutshile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngupresident. Lithe lisenza idokhumenti leli kaliyenzanga yedwa. Qale wangena ebantwini sizwa ukuthi thina sifuna kube njani. Yikho kufakwe kudokhumenti, so sihambisana lakho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-reload besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcweti kwezombusazwe, uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla, aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye-MDC i-reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele, kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku, elizweni lokhe lobungcindezeli, elizweni elokhe sile dictatorship enkulu lapha emhlabeni. Into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe, kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi blueprint, kumbe kuzaba yinto nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo, kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela mandla phela. Into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona beza kwenza lokhu abafuna ukukwenza. Khathesi bengela mandla, angiboni ukuthi kuzancedisa, kumbe kukhona lapho abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuice ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphelela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama, sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa, esinye sibikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo umnumzana Gift Osterloss Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo, kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Sebengamachumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanxa be-MDC besithi ukubotshwa kukaSikhala loSiziba ikubahlukuluza, abezanu-PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli we-Insizwa South edale lephalamende engowebandla lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisilocala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akusenamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udubo lolu solusiqalise nzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnotho lempila kahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu. Kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntu yokuthi akhone ngoduba kilo khona abesesesaba, kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Baba Nkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngijwe ukubana ngizaphisana laye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshone, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections abe sesiyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani nebandla labo bona i-MDC, ngoba umthetho obe wazi uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu, ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozukwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF laphana kuhlezi ubani lobani. Bangacalisa ukuthana ngemva kwenkulumo ezinjana siza kuthini. Singakhangela ezinye iy'nkulumo ezaba khona kumathusilana nabanye anginjo kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizweni, ngoba nathi sinjenje njengeZANU-PF sikhangelela ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni, nathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi nasingakhishwa ngodlakela, asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe, lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Liqiniso lelo, uMgabe esabusa kazange sibone imihlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwasile, kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende ezane kaphumi selehlulekile phela. Lingena embusweni isinkwa siyi-$2 nanhlanje siyi-$10, langena embusweni i-cooking oil i-$3 nanje siyi-$30, kambe noma kuthiwa uluhlanyo lwengutsheni luzamutshempiko kurongi lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Skhana ayisilocala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo,
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singutsho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane lo Job Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kule cala khona le nkulumo ofanisa ikhandi lokho okuneginee
ukuthiathi mgaba remkhipha ngangodlakela
siyaku Honorable Khumalo, engikutshoyo nango kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
umgabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhandela khona
lina lingakwenza baba Nkomo uraithi umgabe ayi ngiyakuzwa inkulumo yakho but umgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezingekho emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina nawe sikhuluma njengamalunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? Ngu-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo,
So ngalendlela ukuthi sengathi umgabe asimfosanga umgabe wazi
ngabe la umfosa ukuthi aphume umgabe inkomo la umfosa ukuthi aphume lisithu sezulekile ngithi lani vele
ehlulekile kwenzakala eParliament Honorable Khumalo sifonke la ukhuluma khona Honorable Khumalo soneka umgabe asifake eceleni asikhangele ngale ukuthi khona umnanga kwabafuna ukumthipa ngenkani
umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli weInsiza South edalele eParliament ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we-MDC unkosazana Tabita Khumalo olilunga njalo ledale lephalamende. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilithane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqu lama-Warriors encintiswaneni okuseGibhithe uZulu sethembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali yokubanceda kundleko zabo.
Mean I'm one of those people who are in full support of the Gems. Abankazana yethu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha eUnited Kingdom. We have never, never in the history of our country really gone this far ngenetball. Abantwana laba basifake emephini sivili and hatshi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyale sibancedisa ngokufundraiser, siyaleni sikhupha khonoko okuncane silakho. Yes, yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke ikakhulu labo abase-United Kingdom kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off ma preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group le team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe namavuvuzela ethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick-off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo oqala lidlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqilana leqembu elimela ele-Australia. Kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamramu Ezra Chisa Sibanda.
Siyabonga chisa litiege indlebe uza kuba esipha okwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamili inkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.